Mumashoko kuvatorwe nawo banga reRBZ razivisa kuti rinenge rave nemari yendarama yemadhora maviri inenge ichishanda neiripo kare yebepa ye $2 bond note svondo rinouya nemusi wemuvhuro. Banga iri rinotiwo kuchauya imwe mari yemadhora mashanu inenge ichingoshandiswawo neiripo iko zvino. Asi vaimbova gurukota rinoona nezvemari vari mumwe mutedzeri wemutungamiri webato reMDC vatendai Biti vanoti mari idzi hadzishande zvachose. Vabiti vanotiwo zviri nani kuti vanhu vashandise havo dhora rekuAmerica nekuti havana chivimbo nemari yemuZimbabwe.
Kutanga kwegore tanga tine mari yainzi maUS dollar nemarand. Musi wa20 February ndobva taintroduce imwe mari yanga yakunzi RTGS dollar. Tatagara tine bond muna June vatachinja futi vataita nemari enew currency. Inyika ipi inoita inochinja currency 3 times pagore? Tiripo muEconomics ndechekuti hazvina kana basa mari yaunoshandisa. Mangwana chaiyo togona kushandisa Chinese renminbi, mangwana chaiyo togona kushandisa Japanese yuan. As long as pasina maeconomic fundamentals hapana kwamuri kuenda. Zimbabwe yanga imbori ne Zimbabwe dollar yanga yakasimba 1:1 ne British pound muna 1980. Zvakaikanganisa varume ivavava. Economics is not prophecy yekuti unonamata woita hope. Economics is about strategy. Makamboona bhora rerembo tabwa ne Black Rhinos kudhara rekuti unongorova kumberi jerichidaona maronga nyangera ovomhanya. Ndo economics dzinonona mutuvi nyube. It's a waste of time. It's making us suffer.
Asi vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanoti havaone chakaipa kuti vanhu vawane mari yekushandisa.
Hazvine zvinhu zvitsva nyika yazviona izvozvo. Tatato vane Zimbabwe dhora kudhara richisevenza whether vachiri tibhondi chii kana kuti RTG zvanga zvatovapo kare. Chaakuitwa apa kuona kwedu ndechekuti icho vaakuprinda imwe mari yopinda zvemumaket kuitira kuti vanhu vasashoterwa nemari. Izvo zvakanaka, asi chandafara nacho ndechekuti havasi kuzoprinda mari dzakakurisisa. Vari kuprinda idzo ma$2 nema$5. Izvozvo zvakanakira pakuti vanhu varege kuita zvatakamboita kare mu2008 yekuti hatava namatrillioni maziriliyoni whatever. Zvinobva zvaunza inflation, mapraisi obva akwira. Asi apa pavaunza mari yakati one day yavari kuunza vanoramba vachiunza iri nedenomination diki. Saka vakaunza inoreva kuti haugoni ukaida kuti uitere mazimari akawandisa unenge wototora kana chikochikari chokufamba wakatakura mari dzacho.
Mamwe makambani munyika anonzi ari kubhadharisa vanhu nemari yekuAmerica kunyange hazvo mutemo westatutary instrument 212 of 2019 usingavape mvumo sezvinoitwa kumakambani akaita seAir Zimbabwe anonzi anogona kutengesera vekunze matikiti endege nemari dzekuAmerica. Asi mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vatenda kuti vamwe vana muzvina bhizimisi vari kubhadharisa vanhu nemari dzekunze.
Chinoitika ndechekuti zvagara zvinonetsa kuti kana vanhu vamboravira kushandisa mavhisa kuti vagozobva vonoshandisa imwe mari zvinenge zvinoti remei sekuongorora kwatakaita kune nyika dzakamboshandisa mavhisa. Mukazvicherechedza zvinoizvi nyika yakaunza mari yayo ZimDollar uyezve mumazuva mashomanene anotevera mukuru wereserve bank vachadira mari inosvika bhiriyoni keshi inenge ichizotenderera munyika kusanganisira nematambudziko anga asanganikwa nawo neveruzhinji pakuwana mari vachichajwa mapesendeji anosvika ku40-60% kuti vaone keshi.
Mashoko aya atsinirwawo nameya weguta reHarare vaHerbert Gomba avaudza Studio 7 kuti kanzuri yavo yave kudawo kubvumidzwa kuti ibhadharise vanhu nemari yekunze.
Inyaya yekuti hurumende yakapa malicenses kumakambani vese vakapuwa mvumo nehurumende kuti vanga vachitengesa maproducts avo in foreign currency. Maembassies vanofanira kubhadhara in foreign currency. Kune mamwe makambani anogadzira mafast food akaita sana chikenini mamwe acho nemamwe afanira kunge achitibhadhara foreign currency. Vese vakaautorizedwa ndoo vati kuti isusiwo chitibhadharaiwo forex kanzuri yenyu.
mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vagara vachiyambira kuti vachatora matano akaomarara kune vanhu vanodhurisa zvinhu asi zvinenge zviri kukona n'anga murapwa achida. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.